Jamhuri ya Zimbabwe.
A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, April the 20th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing women's participation in politics. Today, women from various political parties met in Masvingo to discuss some of the challenges they face in electoral politics. But before we delve deep into today's discussion, let's take you to Sudan, where the country is being dragged to the brink of civil war by a power struggle between two men, a career soldier and a former warlord who rose to power under former autocratic leader Omar al-Bashir. David Boyle has more.
Once side by side, two men now stand opposed in a battle that is dragging Sudan to the brink of civil war. General Abdel Fattah al-Burhan is the de facto head of state, General Mohamed Hamdan Dagalo his deputy. The former is a career soldier and the army's chief. The latter, better known as Hameti, a former warlord who leads the country's main paramilitary group.
I am a simple Bedouin man. I grew up on the sidelines of Sudan. Didn't get anything from my country except violence.
Hameti started out as a camel trader in the Darfur region before, according to a former assistant, taking up arms after his trade convoy was attacked. He was among fighters who later allied with the government to quash a rebellion that erupted in Darfur in 2003. The militia forces had a fearsome reputation. They became known as the Janjaweed, a term loosely derived from the Arabic for devils on horseback. Around 300,000 people were killed in the Darfur campaign, and 2 million displaced. The International Criminal Court has accused former President Omar al-Bashir of masterminding genocide, crimes against humanity, and war crimes, which he and his government denied, saying that they only targeted rebels. Amid the bloodshed, Hameti caught Bashir's attention. His militia, which morphed into the Rapid Support Forces, became the government's enforcer. Bashir gave Hameti's family and associates free rein to sell Sudan's gold, helping him amass a fortune. But Hameti would later turn on his benefactor when Bashir was ousted in 2019. He secured the post of deputy head of state, technically reporting to Burhan, who cuts a very different figure. He's a career soldier with 41 years of service, mostly under Bashir. Like Hameti, Burhan also rose under the autocratic leader before dumping him when Bashir's star was waning. Burhan says he was one of the military figures who told Bashir to step down. Since then, as the head of a military council, Burhan has made promises of elections and handing over power to a civilian government. His opponents say he's instead put the military firmly in charge. Protests have faced a fierce response from Burhan's security forces.
Once we put on these khakis, we have no other path. We do not get startled or afraid. And even if every one of us is dead, we will not be frightened or back away.
As military chief, Burhan controls heavy weapons and the armed forces. But his soldiers are up against Hameti's skilled irregular force that may number, analysts say, 100,000 or more paramilitary fighters. They have already proved a tricky opponent, When bases have come under attack, they have melted away into residential areas, where heavy armor and conventional military tactics lose their advantage. Both men now battle, predominantly in the capital, trying to deliver the killer blow in their power struggle. Instead, they may deliver a protracted conflict and more instability. After decades of autocracy, military rule and international isolation, Sudan is in danger of seeing its prospects for peace and economic revival go up in smoke.
And from Sudan, we now have breaking news. UN Secretary General Antonio Guterres has called for an immediate ceasefire in Sudan.
Good afternoon. We have just finished a meeting convened by the African Union on the dramatic situation in Sudan, bringing together the United Nations, the League of Arab States, IGAD and the European Union, as well as representatives from a number of countries that are deeply committed to solving the crisis. There was a strong consensus on condemning the ongoing fighting in Sudan and calling for a cessation of hostilities. As an immediate priority, I appeal for a ceasefire to take place for at least 3 days, marking the Eid al-Fitr celebrations, to allow civilians trapped in conflict zones to escape and to seek medical treatment, food, and other essential supplies. This must be the first step in providing respite from the fighting and paving the way for a permanent ceasefire. I have been personally engaged in doing everything possible to make it happen. The cessation of hostilities must be followed by serious dialogue, allowing for the successful transition, starting with the appointment of a civilian government. The fighting must stop immediately. I am deeply concerned about the terrible toll on civilians, the appalling humanitarian situation, and the horrifying prospects of further escalation. Hundreds of people have been killed and injured. Fighting in urban areas is particularly dangerous for civilians, including children, who have repeatedly been forced to shelter in schools and evacuate from hospitals under fire. This is completely outrageous. Humanitarian operations are virtually impossible. Warehouses, vehicles, and other humanitarian assets have been attacked, looted, and seized. Targeting humanitarian workers and assets must end, and I remind all parties of their obligations under international law, including ensuring safety and security of humanitarian aid workers.
That there was breaking news which just came in. That was UN Secretary General Antonio Guterres speaking in New York. We are back to the main topic. The Women and Law in Southern Africa organized a meeting to discuss the issues affecting women in electoral politics for them to contest all political positions from council elections up to presidential election. The challenges continue to be a stumbling block for Zimbabwean women since independence in 1980. Some of the female candidates who attended the Mashingo Conference cited lack of financial resources, violence, and sexual harassment. Wusa told the women attending the conference that it was committed to ensuring that women got the training and support they need to level the playing field with male candidates. Patricia Muganiri of Wilsa had this to say.
And also elect women in my strategic positions, Vaskana, kutengoti munonzi main wing, ponzi women's wing, ponzi youth wing, kumozara women's wing, kweba kusina kana power, kuna kana anything, chinoyonya soja kuti mukwaniso kuzungi, mine a decision, kana kuti a voice, kuti maitiru wa arukitu wa shinaka mira sei. So ipapo I think ngatipa ungoro ipapo as we work in my political party that you know that would I attribute that now I. Why don't we also have women? Vanenge vari ma positions, why kuti vanozungi vachitiwo aiwa isusu madzimai arifo zvakati, but women are not there. Dopa rotangira problem. So even kana information kana chi, we are at the mercy of men. They are dominated by men who run, who dictate everything.
That there was VUSA's Patricia Muganiri speaking yesterday in Masvingo. Vachitaurawo pamusangano uyu amai Febi Mauto vebato rezano PF vakati havana kufara nekubatwa kwakaitwa madzimai musarudzo dzemubato ravo dzekutsvaga vachamirira zano PF musarudzo dzichaitwa munyika.
Vakanga variga mauma seu edu ajiji. Varuna chachino tsikira kuti zviwa ndiwo chaiwo chaiwa hatakumamona kana kudini. Vakapenga vakati hapavho uchewi kana masereo asina kubuda. Asi kuti varume vavepo vanga vachikwikwidza. Vanga vakabatana vachiti masereo acho haana kudini.
Haana kumboita.
Chero nacheya wacho futi vakanga vambotsikira kuti macheya haana masereo haana kudini. Vanhu vakati iyo ine verification yakaitwa handiti. Vakatora chokwadi. Mumwe yevanhu haina kuzvidini kuzviziva zvangu vezvaivo vacho vanoda kuvhotegwa nevamwe vakuru vacho vaiita maverification iwavo.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kunhengo yezano PF amai Febi Mauto vachitaura vari kumasvingo. Vachitaurawo vakamirira bato reCitizens Coalition for Change amai Tendekai Matara vakataurawo kuti madzimai kuti vaite mushandira pamwe uye varambe nyaya yewomen's quota inopiwa madzimai.
Kuti hapana law enforcement panyaya yegender equality. But nyaya yatongo vapo semadzimai. Thank you so much for bringing such a kuti isapatebo imwe from different political parties. Zvinotibatsira. Nyaya yavapo semadzimai. Isusu ngatitongoita chigandanga. Women tinokomanda the majority yepopulation. Saka there is no way yatinobhitwa nevanhu vashoma batiri. Mutemo chavo chavo vanoenda kuparliament. Kana vavako havachagoni kuti vandomirawo nemadzimai kuti aiwa. Ichi chinhu chinotonzi women's quota hatichidi. Because ndochavanotinyaradza nacho. Kuti madzimai nyararai munodirei kukondesa isitaka kupai quota yemahara. Isu hatidi zvokupuhwa zvemahara tisi huku inokushirwa. Tona kupinda muresi navo varume vacho gedye gedye. Asi zvakuda kuti isusu tibatanise chii?
Semadzimai.
Kana zvichimbobvira tinombosendeka zvimapolitikawo chakuti zvedu zvezvi. Pamira mudzimai tikanyatsa kuona kuti aiwa apa donza rinogona kukweva chaiko chaiko. Kuziva paunogona kutibudisa apo. Nokuti ndiri mudzimai wekupatiyo 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 todini? Totsigira. Varume havana tsitsi nesu ndochokwadi. And they don't want to see us pamberi apo. Vanongoda ivo. Vachiti tungamirira ngatisumukei semadzimai. Ndopedzisira ndichitaura nyaya yekuti chigandanga kushaikwa kwemazita. Inini 2013 ndakavhota neregistration slip. Zita rangu rashaikwa muvoters roll. Imagine. Ndaenda ndikutoenda kunovhota. Fortunately enough ndakanga ndiri kuJomik. Ndiri observer. Ndapinda tikuti chirega ndidi ndikaste vhoti yangu ndiende kubasa. Zita rashaikwa. Ndikazibudai ndikati handibudi. Ndikutoda kuenda kubasa. This is my slip. Mburisa kati ambe yabudai ndikati officer. Ima hamushandi kuziki. I want to cast my vote and go. Vakango ndirega ndikavhota zvimwe zvaicho hazvidi. Kupolitics hakuzikuru wadzana.
Avo vanga vari amai Tendekai Matara vachitaura vari kumasvingo. Let's now take a break. Please don't go away. Stay with us.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages. So please go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And to discuss this issue, we are joined by our guest, Lynette Mulewe of LEAD, and Amaitende Kai Matara of CCC. Studio 7 tried to include members of the ZANU-PF party. I also spoke to Sesi Mubaya of ZANU-PF Canada, who said she was not available for today's program, but hopefully we will have her joining us in the next programs. Welcome to the program, ladies.
Hello.
I wonder if Fara Chaizu, Titaquanisan, Titanga Trukutoch, Kakutima Fonenu, Anga Charamba, Asitotanga, Namai Matara, Vangavarukum Sangano, Uyu, Wachango Vakuona, Matara Mazwi, and Ubata Vajinji, Kuti, Nyaya Zizesh, Matonga Wenika, Akusi, Kuenda Kuruazana. Zinodam Kazakaita say.
I'm not going to be able to do it.
Taona zvemuchiramba nyaya ye women's quota mati ngaimbomiswa sei muri kuramba nyaya
pandiri kuirambira inini hongu ine painotipa advantage but ndiri kuona sekuti it's a way of silencing women to demand the 50-50 yatiri kuchemera day in day out tobva tanzi aiwa katinobekipa tatikuda 50-50 nechasimine constituents in a constituency, in a province, in a about 26 constituents, for example, your machine. To go to the city, among us, the 26 constituents, every share is done, 18 to have the 18 to have room. If you say, Magnai, take care of my UTL, it is Kana, to share away Coco, Laruma, to share away my UTL, it is room. But then, this is quarter. One of the right now, Magnai, limited 18 minutes, because we never come to you, Amahara. Isisi zatiri kuti zvemahara izvozvo hatisi kuhina tinoda zvekumira because takagara tatotaridza kuti no we are strong enough to stand the ground.
Maybe if we can just go into English, Mai Matara, we saw you calling on other women. We saw there were members of different political parties, ZANU-PF, LEAD, and other organizations. So what was the response like? Is it possible for Zimbabwean women to stand together and back one candidate, irrespective of whatever party they're coming from?
Yeah, it's very possible. It's very possible, but since we are still facing these challenges, you know, as women, we are not, we don't have financial stamina, which I mean. So we will be conversing with men, we've got bags, we've got money, we are well resources. But with a woman, we've got nothing. What we only have in you is the skills and love to show up to the community. But in terms of financial, that we compete with the woman.
We are not in reserve.
Kuti vanhu vanotenga mavhoti vachishandisa nzira dzakasiyana-siyana. Vanhu vatinoti pivhotei vanenge vachireva mashoko ekuti ndandimbotange ndakunwa, regandimbokupute, regandimbokudya kuti ndikupe vhoti yangu. Zvino sisemadzimai agara asinawo zvikwanisiro hatikwanisi kuve tine mari
zvekuti timbodziye timbonuye timbosvutse saka nyaya yekushaya mari zvese ekupinda mure inyaya yeipa chokwadi
ataurai
henyu pechipiri inyaya yekuti sesaiesi yedu inini ndinoti yakakorapwa kuti vanhu vafunge kuti mudzimai haagoni kutungamirira saka istereotyping pachirungu asi tichitarisa kuti muchivanhu chedu nekuti ndinoona ndiita dambudziko rekuti zvakadhepi nekuti muchivanhu chedu mudzimai anoremekedzwa imba mudzimai zvinonzi musha mukadzi pachivanhu pedu saka ndoedzeka ndaane dambudziko rekuti saka kana uri musha mukadzi saka kana uri wadhi wadhi inosanganisira misha dzakasiyana siyana dziri kutongwa nemadzimai saka wadhi iyoyo seisingakwanisi kutongwa nemudzimai so istereotyping yakapiwa yekuti aiwa mukadzi anofanira kudai haafaniri kuzosvika apapa anofanira kuramba ari apapa haafaniri kuzosvika apapa saka nyaya yeculture yakagonongodzwa inotibata zvakanyanya semadzimai sezvataurwa nasisi yangu zvekuti vari kutaura manzi yekuti unofanira kuti ushinde ushinde inyaya yekuti zvinonga zvichizotaurwa ipapo uchiti aiwa vanhu vee ndipewo mukana wekuti ndikumiririrei itaure nyaya chaizvo chaizvo dziri kutinetsa nharaunda unotukwa unotukwa unonyombwa unotukirwa vana vako unotukirwa vabereki vako unotukirwa zvakawanda kusanganisa kuti vakaroorwa here haana kuroorwa here saka ihure here nyange vakaroorwa inzwi rekungonzi unonzi uri hure rinobuda inonzi nekuti zvakasanganiswa zvakanzi mukadzi wese anoda kuti ndinoda kupinda mupolitics ndinoda kuti ndipiwewo chigaro sekuti nditaurewo mafungiro angu semukadzi munhu iyeye mukadzi wese afunga kuita izvozvo anenge achinzi iye hure
aiwa mashoko makukutu mashoko makukutu iwayo muzvare mudehwe vesangano relead let me go back to my matara my matara you heard what Lynette Mudewe is saying of lead that you know there is a lot of name calling there are a lot of you know denigration of women who decide to take up decision making positions especially in politics what's your take you have been there it seems a little longer what's your advice to the younger women that want to come up in politics
Yeah, the problem is once you get involved in politics, people will just view you with a different eye. That's why we go back to this issue of name calling, labeling, mud cleaning, you know, all those sorts of dirty things will be associated with a woman who wants to be a leader in a society. I don't know why men view activists which are ladies. They just use them like, you know, they are loose, you know, they are not dignified people, but it's the opposite.
Saka poitwa sei zvamira zvakadaro vechidiki vachawanikwa vachizopinda here mune zvematongerwo enyika uye zvezvimwe zvamuri kusangana nazvo even imimi magara mune zvematongerwo enyika ndezvipi tinoona vezanopf vanga vari kuchema chema pavhidhiyo yatabva kuona vachiti pakawanikwa pachianaunzwa maresults panga pachiitwa zvisina unyatsochena muri kuzvionawo here mune mamwe mapato aya anopikisa
Yeah, tinozviona but sezvandambotaura kana kuti sezvamanga ndichitaura paworkshop yatanga tiri kuti zvinoda courage should have courage and you know this pull your down syndrome inotoapplya even patiri tisana mai kunouya mai vana mai who do not believe that a sister like me can be a leader in a society. So those ladies confide in many to fight. Those ladies have the potential to lead. I was saying this, the lady who was presiding over the workshop, who was the facilitator, I really think the
for bringing such a noble workshop to the ladies. But that it could be not financially, but with the ideas.
Mm-hmm.
How we should go about Rwanda in the community, in our public relations with the community.
Hello, caller, have you South Africa, Makadi?
Tipo Makadi, yo.
Hey, taurai tins, we muruku nzuwa madzimai, variku taurai vo pamsuropeja, variku sangana nazo, kana variku da kupinda munyaya zeje matonge rwenyi, ka taurai tins.
Muchona mabakazi vari vashoma unopinda mu parliament vakazi tinosha.
Saka imi mazwe nyeshingiso kune ava varimo vamuri kuona vatiri kutaura nawo ndeye kuti chi.
Ini ndoda kutongotoshingisa varimo mukatava kuti ngavarambe vakashinga vasaterera mashoko evanhu. Ndiko kuti vatisimbisevo isusu tigozopindawo. Ngavarambe vakashinga. Ngozi vanhu vachataura mashoko.
Asi imwe nyaya inotaurwa one madzimai vari mune zvematongerwo enyika vanoti madzimai semimi hamuzovhoterawo vamwe madzimai kana maenda manje kusarudzwa. Zvinofamba sei ipapo?
Ndipo pandiri kutaura kuti ndopandotaura kuti vakadzi isusu pandandautaura kuti vakadzi tagara tine problemu yegodo yekuitirana godo pachezvedu isusu tatisingasimudzirani. Munhu anopreferia kunoisa vhoti kumurume asingaisi kumukadzi. Nenhau yegodo.
Aiwa, thank you so much, Sis Edna, variku South Africa. Meno kana mune mazwi amungada kutaura varipo, musitisatati muende zvenyu. Aiwa, pakanaka, thank you so much. Miss Mudewe, Lynette, you heard there from our caller. She said she totally agrees with what you said about the name-calling that happens when women get into politics. So what's the way forward?
Okay, my name is Edna. I'm going to be a power of the moon and I'm going to be a these are ways of wisdom and no batasi to keep mu pemoyo umunu and manziye machendere. Madimai machendere. Dineda kudzoka pakutaura nyaya yekuti nyaya sezvataurwa namuchendere Edina inodzoka kumadzimai. Saka tingaita nguva tichiramba tichitaura nezvenhauyi mutendere nazvo ndofunga taane makore tikurukura nezvenyaya iyi kubva 1980 kusvika 2023 madzimai tichingochema nenyaya imwe chete asi nyaya iyi ichingodzoserwa kuti ndisu madzimai vari kutadza kukurudzira nekusava
yedu manji
mumwe mudzimai kuti apiwe handiti saka inyaya yedu madzimai focus yedu ngaiwande kuempowerment
mental emancipation, the mind, you can do it.
Thank you so much. Thank you so much. To our valued callers and also to our guests. We were lucky today. We actually got through to Zimbabwe. We had the Lynette Mulewe of LEAD and also Amai Matara of CCC. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying let's meet again tomorrow here on Live Talk. You have a very good night, Zimbabwe.